Makwikwi achange aripo pakati peMorocco neCroatia. Mangwana achange ari makwikwi akasimba nekuti timu mbiri idzi dzine nhoroondo yekutamba mutambo zvakasimba. Mukatarira Croatia yakatombodhonza kubva kuWorld Cup yakapfuura iyo ikazohiwa zvayo papa mafinals pekupedzisira neFrance. Asi itimu yakasimba zvikuru, ine vatambi vatingati vane experience yakawanda. Mukatarira vana Modric vachikontrola midfield, vana Perisic vachikontrola kwetinoti kuattack kumberi kuleft side, nedefense yavo nana Lovren.
Ko kuMorocco uku vamasiya?
Morocco mukatarira yakarongwa zvakanaka chaizvo, ine vatambi vanogona kutamba. Tarai muone goalkeeper wavo Bono haunobata, vana Ziyech, vana Hakimi. Saka tingati mutambo uyu mutambo unenge wakaoma, unotoda vanoshandisa pfungwa kuti vangadya imwe timu sei. Haasi ndoona zvangu Morocco ichibudirira pamutambo uyu.
Iko kusvika kweMorocco pakuti inge ichirwira menduru yebronze zvakakosha zvakadi kuAfrica.
Kupinda kweMorocco mumasemifinals uyezve nepavakutambira kuti vagone kuhwina kana bronze, zvakakosha zvikuru pamusoro penhabvu yemuAfrica. Mukatarira Africa ine vatambi vepamusoro, asi nekuda kwokuti Africa inotarisirwa pasi, vatambi vemuAfrica havambonyanyi kusimudzirwa nekuti hapanawo timu yeAfrica yanga yambosvika kumberi mberi uko kana tichitarisa makwikwi eWorld Cup. Saka Morocco yaita chinhu chinosimudzira nyaya yebhora muAfrica uye kusimudzira vatambi vemuAfrica zvokuti tinogona kuona kuti pamberi apa vaya vatinoti marecruiters vanotora vatambi vachivaendisa kumatimu mahombe kunana Europe nekumweko, tinoona sokuti vachatanga kutarira Africa kuti uku ndo kune vatambi. Saka zvinosimudza nhabvu chaizvo muAfrica.